very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Friday, April the 21st, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're discussing about the demonstration at the Zimbabwe Embassy in Washington today by the Maine Citizens Coalition for Change, popularly known as CCC. But before we delve deep into today's discussion, let us take you to Sudan, where a three-day ceasefire for the Eid al-Fitr holiday has failed to transpire, as the World Health Organization reported that nearly a week of violence has killed more than 400 people. David Doyle gives us this report.
The first day of Eid al-Fitr was marked by gunfire ripping through neighborhoods of Sudan's capital, Khartoum, on Friday. UN Secretary General Antonio Guterres had attempted to broker a temporary truce over the three-day Muslim holiday.
This ceasefire is absolutely crucial at the present moment.
But unabated fighting has undermined those efforts and left hundreds dead. Footage released by the military showed army troops brandishing semi-automatic weapons in the north of the capital. Witnesses said soldiers and gunmen from the paramilitary Rapid Support Forces shot at each other in the north, west and center of the city, including during the call to prayer. Egyptian hitchhiker Khadija Mansour, who is stranded in Sudan, was among those braving the violence to attend a mosque.
I don't know if you can hear it or not, but there's a sound of gunfire on the Eid prayers. A good morning.
In a statement, Sudan's de facto leader, General Abdel Fattah al-Burhan, said this year's Eid al-Fitr was taking place as our country has been afflicted with a deep wound. He vowed that we will overcome this tribulation. The conflict between two previously allied leaders of the ruling military junta, Burhan and RSF leader General Mohamed Hamdan Dagalo, has seen hospitals attacked and sent up to 20,000 people fleeing into neighboring Chad. On Friday, the World Health Organization said at least 413 people had been killed and more than 3,500 injured. UNICEF spokesman James Elder said critical life-saving support was at risk for 50,000 children in a country with one of the worst malnutrition rates in the world.
So they're being fed with tubes because that's literally the only way they can be fed. And when the bombing begins or the shelling begins outside a hospital and when medical staff need to flee, then what?
Elder said at least 9 children had been killed and 50 injured. He added that large numbers of people are trapped without access to electricity and terrified as food, water and medicine supplies run low.
And now back to our main topic. A handful of CCC supporters converged at the Zimbabwe Embassy in Washington, D.C. today, protesting corruption and human rights violations in Zimbabwe. The group says it wanted to hand a petition to Ambassador Thaddeus Chifamba, but the protesters found all doors at the embassy locked. People who spoke to Studio 7 said they arranged the protest after watching a four-part documentary series on gold smuggling in Zimbabwe. They want the Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa to resign since he is linked to the gold smuggling revealed by the Al Jazeera investigative journalist. David Siampondo is a member of the CCC in the United States. Let's hear what he had to say.
Pano taungana kana tauya sezvizvarwa zve Zimbabwe zvinobva kumapato akasiyana siyana vamwe varuya nezvivari kumapato ematongero enyika sekutaura kwandaita kuti ini ndirikuya ndirubva CCC tine vamwe vari kubva kune mapatisiwo akaita sana MDC tine vamwe vari kubva mudzi church saka tauya kuti tizoratidza kutsusumwa kwedu maringe nezvakabuda mudocumentary Al Jazeera apo tiri kuona kuti nyika iri kupambwa upfumi hwavo huri kutorwa ndosaka tauya sevana vezimbabwe kuti taiwa kwete dai mambomira zvamuri kuita izvi zvicherwa zvenyika upfumi hwenyika ngahuwe hunobhenefita uchikwana munhu wese
pari zvino mawanikwa muchitambirwa here pamuzinda
kwete hatina kutambirwa tanga tizviziva henu kuti vachange vatiza nokuti mukanonotarisa ikoko suo racho rakatovharwa havadi kuengage nesu macitizens kuti tipewo zvichemo zvedu. Tanga tine petition yatanga tinoda kuvasira, asi sekuona kwamaitawo ipapa muchaona kuti zvinenge zvichatora kunetsa kuti petition iroro riite sei risiwe ipapo, nekuti hakuna aripo vatiza muzinda wacho. Saka hatizivi kuti ise zvizvarwa zveZimbabwe tinoenda kupi, tinotaura nevanoti vanomirira Zimbabwe tinovawana ipi. Ndo dambudziko ratasangana naro kunoko, asi hazvitimisi, hazvitikonise kuti tiregiste kana kuti tiratidzire kuti no, tiri kutsutsumwa, hatisi kufara neumbavha huri kuitika kumusha.
That day was David Siampondo of the CCC speaking today at the Zimbabwe Embassy in Washington, D.C. Another CCC member, Ms. Flora Mukwekwerere, says the government of Zimbabwe is persecuting innocent people like lawmaker Job Sikala, who was arrested on trumped-up charges in June last year.
Free Job Sikala, free Wiwa. He has done nothing wrong. He's a political prisoner. Job Sikala should be freed. Ndiri kutaura futi pamusoro pe gold mafia. Mari inofanira kunge ichichengeta nekupa vanagogo vedu mishonga, vabereki vedu, hama dzedu kupa mishonga, asi mari iri kupiwa nevashoma. Ana ambassador at large, ana Hubert Angel, vanhu vamunangagwa vakaiswa kuti vatore mari yenyika. Only for the elite few, and all of us are suffering. I'm here to protest against that. The looting and plundering of Zimbabwe.
Munoona chichemo chenyu chichizotambirwa here? Taona pano pamuzinda pakavharwa, zvichafamba sei?
Tiri kutarisira kuti zvichazotambirwa. Kana vakasatitambira, ticharamba tichingoisa pressure, and we hope other countries vachaedherawo their voice, vachitibatsirawo kuti tinzwikwe nenyika yese, tiwanewo marights kuZimbabwe. Vanhu vaive nefreedom of speech, freedom of expression.
That day was opposition CCC member Flora Mukwekwerere speaking at the Washington, D.C. Embassy here. And one other CCC member, Ms. Florence Mija, became very emotional when she narrated what she says was the abuse of opposition activists by the ZANU-PF government. Let's hear from her.
Zita rangu ndinonzi Misha, ndinoda kutaura pamusoro pekuondongwa kwaitwa nyika yemadzibaba, nyika yemadzitateguru. Rusi rugari kugara munyika yevatorwa, tinotoshuwa kunga tichigara kunyika kwedu. Asi takambunyikidzwa nekuda kwematongerwo enyika, takanyanya kumanikidzwa zvakanyanya. Ndozvakatipa kuti tinge tichitambura tiri musango. Izvozvi kutaura kwatiri kuita muzuva ranhasi, kune nhau iri kutsviriridza paAl Jazeera yekubiwa nekulutwa kuri kuitwa gold. Gold raikwanisa kuchengeta nyika kuti munhu wese agone kufara, agone kudya, upfumi hwenyika hudzokere panzvimbo. Asi zvaramba, zvaramba nekuti everything is being personalized in Zimbabwe. You cannot open your mouth. You cannot say anything. Once you say something, they will follow you. The ZANU-PF mafias will follow you. They will crush you, and they will make sure that you will rot in prison for no reason. There are no human rights in that country. My heart bleeds for my country. My heart is bleeding for my country. Varikuzviitireiko? Nyika tirikukumbirawo. I'm pleading with the whole world to see us. We have suffered enough. They are looting. They took everything. They even took my own parents' life. Nekuda kwemusanga nokungoti chete vakanga vari MDC. Kutadza kugara munyika yandakazvarwa nekuti ndinosupporta opposition party, nekuti ndine kodzero dzesarudzo yandinofanira kunga ndichiita, asi ndakambunyikidzwa kusvika pekupedzisira. Zimbabwe, musadaro, musadaro vanhu veZANU-PF, musadaro musangano wevanhu, musadaro.
That day was Ms. Florence Mija, very emotional there, speaking earlier at the Zimbabwe Embassy in Washington. Let's take a break. Please stay tuned. Don't go away.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. in moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And to discuss this issue, we are joined by our guests. We have on the phone with us, all the way from the United Kingdom, Mr. Xavier Zaware. And we also have David Sampondo of CCC. And Mr. Zaware is of ZANU-PF. He'll be with us for a short while as he has an event to attend to. So I'll start off with him. Mr. Zaware, tirikuona maona apo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kuratidza izvo zvakawanikwa zvezvichiratidzira ikoko kuBritain kwamuri vachiti havasi kufara pamusoro penyaya yezvakabuda pafirimu iri reGold Mafia uyezve vari kuda kuti zvinhu zvigadziriswe. Munoona sei izvi nhasi vari muno muAmerica?
Okay, chekutanga, thank you very much for having me. Chekutanga chinonyanyokosha kunzwisisa ndechekuti independence yedu yeZimbabwe yatakawana muna 1980 is irreversible. It's a time yakaitika muhistory isingafe yakagona kuchinjwa. Uye zvakatora kudeuka kweropa remadzisekuru, madzibaba, madzimbuya, vakomana vanin'ina kuti Zimbabwe iwane independence. Zvazvinoreva ndezvekuti sevanhu vane pfungwa dzakakwana, vanorarama, vanonzwisisa nekuziva, tinofanira kuziva kuti zuva iri rakafanana zvichida kamwe kana kuti nezuva remuchato wemunhu kana kuti rezuva rerufu rwemunhu runokosha. Harizi zuva rekuti munhu unounza nhunha dzako dzaunenge uinadzo uku pamusi wezuva rakadaro. Izuva rekuita zvemusi uwoyo. In this instance, izuva rekuti tipemberere kusununguka kwatakawana kubva kukolonialism. Kwete kuti tifurirwe nemaRhodesians, kwete kuti tifurirwe nevamwe vachena who are out to undermine our independence.
Chimbobatai makadaro tinzwe vasiya Mpundo, muri kunzwa zviri kutaurwa namaZavare. Hanzi zuva iri reindependence patakaona dzimwe nhengo dzenyu dzichiratidzira kuBritain, uyezve nhasi imi muri kuratidzira imo muno muWashington DC. Zvii zvamuri kunyanyo inhunha dzenyu ndedzei uyezve munobvumirana here nezviri kutaurwa navaZavare? Vasiya Mpondo, I'm not sure if we have
vatiza dzokai zvenyu kuno kune kuti mambo vakanguva yakawanda anyway.
Ndirikunzwika here?
Taurai henyu.
The last 12 minutes has been about the memory.
All right. Thank you very much. Zviri kutaurwa nemutaura bva unonotaura uku zvinongotiratidza isusu kuti Zimbabwe haisati yatombonzwisisa kuti kusununguka chii. Right, so kana tichitaura nezvekusununguka kwenyika isusu tiri kuti vanhu vanakasununguka vane freedom vanokwanisa kuungana vachiita zvavanokwanisa kuti vaite zviri pamutemo pasina kumbunyikidzwa, pasina kumanikidzwa kana kurohwa, kupondwa kana kutsakatiswa. Izvozvo hazvisi kuitika munyika yokwedu. Ndiri kuda kuvapawo futi dzidziso pakuti vari kuti independence is not irreversible. Zvinhu zvinotozivikana nomunhu wese zvozvozvo kuti our independence will never be reversed. And hakuna pasi rese tenderere panyika dzese dzakarwa hondo dzikaona independence kune kwayakarivheswa. Hakuna. So aya mashoko mashoko emunhu asingazivi, mashoko emunhu anenge achida kuvanza zvaanenge achida kuvanza. Zveropa rakadeuka madzisekuru edu, vana baba vedu, vese madzikoma edu vamwe vacho vakatoenda kuhondo vane ropawo rakadeuka, and havana kudeukira, havana kudeura ropa iroro kuti vanhu vashoma shoma vakwanise kuriritira mhuri dzavo sezvatiri kuona zviri kubuda pagold mafia. Ayo mashoko ataura nemutaurabva unonotaura mashoko emunhu arikutadzidzisa yakakwana kuti kana tichitaura kuti takaona kusununguka rusununguko rwuzere chii. Vanhu vakaenda kuhondo kuti vasunungure nyika, maresources, upfumi hwenyika hunge huchiwanikwa nemunhu wese, kuti kuchipatara kunge kuine mushonga. Izvozvo kutaura kunoku hakuna. Kuti kuzvikoro kunge kuine vadzidzisi, zvikoro zvakanaka zvakavandudzwa, izvezvi hakuna. Migwagwa inge ichifambika, izvezvi migwagwa yedu, madeath trap hakuna. Saka kana uchitaura zvokunzi kuri kuuya maRhodesians, kufurwa namaRhodesians, maRhodesians api acho ari kutaura? Atiri kuona isusu maRhodesians ari kuuya akaberekwa nezano vachiba gold. Vese vari kutibira gold vamuchaona kuti varungu vari kushandisa varungu. Ivo vava vari kudhanzi vari kufurira vanhu kuti vatibire. Saka uku kutaura kuri kuitwa nababa avo, kutaura kwemunhu asingazive asiri kunzwisisa kuti nyika iri kuenda kupi uye zvinhu zvakamira sei.
Let's now go back to you, Mr. Zavare. You mentioned that you actually have independence right. celebrations there in the United Kingdom today. What exactly are you celebrating?
Right. Nofunga mchandipo mukana wakareba sewa marukupa.
Ai, wataura yenyu.
Kuti ndiva dzidzisa senzo vati vari kuda kuti tidzidzisane. Chandoda kuvadzidzisa ndechekuti even their own president Nelson Chamisa on an interview yesterday na mchana he actually acknowledged the freedom iri muZimbabwe to a point where he actually insinuated kuti even their supporters were trying to influence my primary elections here kureva kuti vane freedom yekuita madiro aGeorgina munyika yeZimbabwe yakasunungurwa mushure mehondo yakakundwa vapambe vepfumi nezanu PF. I need no lessons on that from munhu asingazive izvozvo, asingakoshese izvozvo. Takaungana kudai ndozvatiri kucelebrate, izvozvo ndozvatiri kupembedza. Iko zvino tinoziva kuti kana muri muZimbabwe, President Emerson Mnangagwa in the last 4 days only vaopena vavhura zvipatara zviviri mumashonaland west, chimwe kukadoma chimwe kumhondoro chavakavhura nezuro. Migwagwa tiri kuziziva isusu kuti Belt Bridge to Harare izvozvezvi we are speaking yakagadzirwa iri kujwela izvo. The next stage tiri kuenda Chirundu nepamwe chete nekunyamapanda. Saka izvozvo zvinotora kuti kuziva nekunzwisisa nyika haivakwe nemusimwa chete, asi tinoramba tichivaka. Ndosaka tiri kuti tine vision 2030. Vision 2030 ndeyekuti tive nean upper middle income, kureva kuti migwagwa yese tinenge yagadzirwa. Handingaudzwe nemunhu wecc inini akapinda mupawa kurana Harare City Council nechitungwiza City Council mvura ichibuda patete kumabvuku, asi iko zvine zvakuna. Handingaudzwe zvekunaka kweZimbabwe inini nemunhu wecc akapinda mabhini achitakurwa on a weekly basis kumupakosi, asi iko zvine zvanhu anoshaya pekurasira marara. Since when the city council yakaenda under the opposition MDC ichizoita CCC ichiita ma MDC akawanda wanda? So these people should shut up and learn how to run a country from us vanoziva zvinofanira kunge zvichiitwa muZimbabwe. Kana vasingakwanisa kuti joina kuti tivake ikonomi yedu ive an upper middle income by 2030, they should just shut up. Noti kupretenda kunge vanoziva. As we speak, zvipatara zviri kuiswa mishonga zvishoma nezvishoma. Let's not forget kuti our struggle and our challenge iri kubva pamasanctions that they called upon kuti auye kunyika. Tinazvo on records their vice president Tendai Biti, tinazvo on records their president Chamisa achitisunga dozen, sunga one, sunga dozen. Aisungira ambuya vangu kwagutu, aisungira ambuya vangu kumarondera, aisungira ambuya vangu kunyamapanda, kudotito, kuti vasawane mushonga, kuti vasagadzirirwe. So this hypocrisy from these MDC people should stop, from these CC people should stop. Vajoine in nation development.
Let me come in there and just go back again to Mr. Siyampundu. You're hearing what Mr. Zavare of ZANU-PF is saying. So from now that you went to the embassy and it was locked, you were not able to engage, what's the way forward? Were you able to go to other places? What's the way forward?
Right, yeah, way forward tonight, we will keep on knocking at that door until Vavura, Vataura Nesu, vatambira petition yatinenge tinayo and tine nzira dzakawanda dzekuti mashoko atinawo asvike kwavari kusanganisira neipo pano. Right, ndisati ndabata kumwe kwatiri kuenda ndiroda kuti ndipindure vazavaravo zvishoma ndichivarangaridza kuti vari kufona vari kutaura vari kuUK kuBritain kuvapambefu vakatipamba. Saka ivo vakabva kuZimbabwe vakaenda kuBritain. Chavari kubata kuBritain kana kuZimbabwe kakanaka vari kubatei? Nyika vanoti inovakwa nevenavayo vada kuvaka paserofoni vari muUK vari kuda kuivakachirudzii? Saka tinoona kuti panapa tiri kutotaura nemunhu anenge asirinyatsonzwisisa kuti zvakamira sei uye asingazviya zvaari. A person of little knowledge about himself. Haatombozivi kuti
Mr. Siyampondo, let's respect each other. Mr. Siyampondo, just hold on. Mr. Zavare, just hold on. I'll let you respond. But Mr. Siyampondo, let's not trade barbs unnecessarily. Let's speak to the point. Mr. Zavare, you heard what Mr. Siyampondo just said of the CCC, but we'll take out the insults and stick to the point. He has a valid point that if things were so good in Zimbabwe, why are you in the United Kingdom?
Right.
Aside from now. Go ahead.
All right.
Aside from the silly insults that I will ignore,
I will also caution you, yes, that you please don't trade insults. Let's go ahead.
Thank you. That's okay. My apologies. Chadiru Gureva, the good one, I don't know what I see, sir. Could migration has always been there. And the migration, you know, it's because of the goodies of one of our goodies, and when you go over goodies and arm, migration, you know, it's going to move to invest in other things. People have always been migrating to the UK, agenda for America, to say for education purposes, for self-development, for personal interest. Kungonzwa kuti ini ndira kungotama kuenda kunogara kuAustralia. Kungonzwa kuti ini ndira kungotama kunogara kuZimbabwe, as some people do. Vachibva kuMalawi, vachibva kuZambia, vachibva kuti ndiri kuda kunotama. Saka it's not an issue yekuti anzi munhu afamba, atsamire, atiza kumusha kwake, atiza navo. That's completely nonsense. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ini ndogara ndiri kuZimbabwe almost every 2-3 months because ndine capacity yekutravela kuendako. Ndine capacity nekuti ndine zvinhu zvangu zviriko kuZimbabwe zvandoda kuona kuti zviri kufamba mushere. Saka ndikaenda kunovhima, ndikaenda kunoshava kunoku kubasa. Handi zvaangofanana nemunhu abva kumasvingo achienda kunoshanda kudotito. Hazvirevo kuti kumusha kwake kumasvingo kwakaipa. Aiyewo ari kungoshavawo kudotito, ndaaruda kushava zvaari kushava, odzokera kumusha kwake achinovaka kumusha kwake. Freedom of movement yandina.
Thank you so much, Mr. Zavare, but let me put you on hold and just take a caller quickly from South Africa. Hello, caller Makadi. Kola vari ku South Africa muri kutinzwa here?
Ehe, tiri kunzwai makadi zvei.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani muri kupi ku South Africa?
Muri kutaura Evans Moyo.
Ehe, mukoma Evans, taurai tinzwe. Muri kunzwa pane varume panapa veCCC nevezano PF vari kuwanikwa ivo vachitatsurana panyaya yezviri kuitika munyika yeZimbabwe. Taurai tinzwe.
Ini ndingangoti zviri kuitika muZimbabwe zvinhu zvinorwadza chaizvo, zvinhu zvinosiririsa. Kunzwa munhu achiti ZANU-PF yakanaka nezvairi kukonzeresa munyika, mhirizhonga iri kuuraya vana veZimbabwe. Apa ndiyo pati yatinotarisira kuti inofanira kunge ichikoshesa kodzero dzevanhu, sezvo yakamboona kushungurudzwa zvakanyanya kwaitika vanhu vatema muZimbabwe. Ndinoendirawo mberi chiti pasi nevanhu vanoda zveshanduko, pasi pevanhu vanokurudzira dhemokirasi, hatisi kuzwisisa kuti zvinhu zvishange zvakamira zvakadii munyika yeZimbabwe. Saka tine shuviro huru kwazvo kuti mugore riri ra2023 kuchava neshanduko. Ngati ndiwo mashoko angu iwayo.
Aiwa, tinotenda caller. Thank you very much there to the caller. You just heard what the caller said, Mr. Zavare. If you can just come in for a few seconds before we give Siyampondo the stage. Go ahead.
Okay. Kana atidi kutaura zvinhu zvinenge zvisinga exist. Zimbabwe has got some of the best human rights or pro-human laws. If people didn't know, Zimbabwe has that. To a point where former
Are they putting those laws into practice is the question.
let me finish explaining. Okay. To a point where Ambassador Kitsiona Leng, former ambassador to Zimbabwe from the UK, actually said in her own words, Zimbabweans have never enjoyed, have never had so much freedom in their laws and in their country as it was equivalent to the European countries. Okay, so Tinema freedoms are Gawanda. Now, the state as a government has to balance protection, Yema rights of everyone, including the minority as well. Protection in Nagumeka Show with Nika, Yama Nedwa, Gavin was right. Hapana kunyika kusina kusina kunobvumidzwa chaos. Hakuna kunyika kunobvumidzwa madiratizvange mazvowo ayo. Hakuna vanhu vesisi vane problem yekuti havadi kutevedzera zvinhu zviri mutemo. Somebody was talking about Job Sikala earlier on. Job Sikala akakomita a criminal offense iri pachena inozivikanwa kunzi you can't advocate for violence. Zviri against mitemo yedu, zviri against, but mumwe munhu anoda kumuti anzi political prison. Aita political prison apapi, iye ari a criminal who has a code for criminal
activity. Thank you there, Mr. Zavari. Thank you, Mr. Zavari. Thank you so much. Let me get Mr. Siampondo to weigh in. I know one of the issues that was raised at your protest today was the issue of the incarceration of your member and also member of parliament, Job Sikala. What do you say to what Mr. Zavari is just saying from ZANU-PF?
Yeah, dambudziko randiri kuita nderekuti ndikada kuti nditsanangure zviri kutaurwa naZavari, I'll be accused of insulting him.
Aiwa, stick to the point. Chagaima points, mungoti ga, noti, we've only got a few minutes left, so choose your words carefully, put across what you mean.
Zavari kutaura kuZimbabwe hazviwaniki. Dai zvanga zviriko vasikala izvizvi vari kutongwa vachibva kumba kana vaine mhaka yavakapara. A bail is it's a human right. You have to be given it. You don't need to struggle with the courts kuti uwane bail. Tine vanhu vakapara mhaka hombe dzemurder dzemarobberies. Izvizvi apa mukatarisa one of the publications irimo, one of the biggest newspapers in Zimbabwe. There are a number of criminals, my robbers, and I include the occurrence of death by my robber, who have been let out on bail. Right now, our pants, and we are up in the business of our charter because they have absconded. But we are talking of an allegation. There is no conviction. And even state yacho, irukutaza kuenda kuguti no prosecutor because barukuti they are not ready. How many angry days do they want to go to red? So why do we have it's not even there. And it's not even there. Tinosha yampanda, ukuzviisa. But anyway, I think Nikayese tendere rukuzviona kuti no, this is Vaskala is a political prisoner. Varukusungirwa nezvematongo venyika. I would want to revert back. Pane zvavataura zvokuti TCC kana to opposition yakapinda makanzuru maurban councils.
Yeah, moti gagaga tasarwa nema minutes mashomanana ingoti gagaga.
Hongu ndangachikumbirawo kuti timboziviswe kuti kumaruwa kunei because my RDC is kwacho ZANU-PF is a rural part. And what's there in the rural areas? Maroads hakuna mugwagwa. Hakuna zvikoro zvima urban area kwacho kunotorhamwa neopposition. Kuri nani by far.
Thank you there, Mr. Siampondo. Thank you so much. Unfortunately, I also have to thank Mr. Zavari, Xavier Zavari of ZANU-PF, who's based in the United Kingdom, because that brings us to the end of our program. We would like to thank all our guests, Mr. Siampondo, who's here in Washington, and of course you, the viewers and listeners at home. Be sure to tune in again on Monday. Signing off in Washington, I am Marvelous Msanga Nyahuye. Have a very good night, Zimbabwe.